Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 21, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. National Council yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora inoita musangano wekupedzisa zvakasarira paCongress pamwe nekuzeya nyaya yenhengo dzinonzi dzombomiswa kuve nhengo. Mapurisa anoti achiri kutsvaga vanhu gumi nevanomwe vane chekuita nekushungurudzwa pamwe nekurohwa kwenhengo dzeCitizens Coalition for Change kumurehwa North. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. National Council yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora iri kusangana muHarare kuti ipedzise kuzeya misaridzirwa yepaCongress pamwe nedzimwe nyaya dzakakosha dziri mubato iri. Imwe yenyaya inonzi iri kuzeyiwa mumusangano uyu inyaya yekumbomiswa kuve nhengo kwedzimwe nhengo dzinosanganisira mutevedzeri wemutungamiri webato vaElias Mudzuri nevamwe vatanhatu avari kupomerwa mhosva yekuzvidza musangano. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwamashoko mubato iri vachengeta iguta vanoti nhengo idzi dzanzi dzinge dzichizopiwa mukana wekuti dzinge dzichimira pamberi pekomiti inoranga nhengo kana kuti disciplinary committee dzichipawo mativi adzo pasati patorwa matano. Musangano uyo unonzi uchiri kuenderera pakati. Kuti tinzwe zvizhinji ngatinzwei zvatawana kubva kuna vaguta kusvika pari zvino.
Nasi tasangana semusangano weMDC takatungamirirwa nedare reNational Council rinova iro ndiro dare guru rinotungamirira musangano wedu pakati pemaCongress anobatwa mushure memakore mashanu. Saka nhau huru yanga iripo ndeye kupedzisa basa ratakavamba patakaita Congress muna December 2022 gore rapera. Hatina kunga takapedzisa basa riri Congress kuburikidza nekuti nguva yatakapuwa maringe nezvematongerwo enyika takanga takapuwa nguva shoma haina kuzokwana kuti tipedzise basa redu rese reCongress. Takasiya zvinhu zvakanga zviri maringe nekunatsa bumbiro remutemo reMDC.
Zvii zvasungwa mumusangano uyu kana kuti mune zvamati masunga here kusvika pari zvino?
Nhasi uno tinofara kuti tagona kubuda nejekeso yakanaka maringe nebumbiro remutemo reMDC. Zvimwe zvezvinhu zvatanga tichibata zvizhinji zvatabata asi zvikuru zvikuru ndezvekuti nhau yemanominations kana kuti kudomwa kweutungamiriri hunofanira kuti hutungamire musangano wedu kunobva kupi. Zvinhu izvi zvinhu zvanga zvisina kujeka nekuti mutsika yeMDC kwaigara kuchinzi vanhu kumaprovinsi ndo vanodoma asi zvakanga zvisiri mubumbiro remutemo. Asi nhasi uno tinofara nekuti dare guru reNational Council ragona kuti ripe an adoption kana kuti ripe a resolution yaadoptwa nhasi yekuti zvamumutemo weMDC kubva nhasi kuenda mberi kuti maprovinces ane kodzero yekuti asarudze vanhu kana kuti utungamiriri kana kuti adome utungamiriri. Asi National Council yanga yagara irimo mubumbiro reMDC kuti inokwanisa kuita zvinhu izvozvo uye ndo zvatakanga takaita chitedzera bumbiro redu remutemo weMDC kuti National Council ine kodzero yekuita manominations kana kuti yekudoma hutungamiriri. Ndo zvamakaona zvakaitika paExtraordinary Congress mushure mekufa kwavatsvangirai. Ndizvo zvakare zvatakaita paCongress takaita muna December. Chimwe chezvinhu chatakurukura zvakare inhau yekuti hutungamiri hwatichasarudza izvi tiri kuita maringe nekuti tigadzire mastructures edu adzokonoke nekuda kwedambudziko ratakasangana naro rekuzunguzika kwemusangano wedu. Uri kuratidza kuti uri kumuka zvakare uchidzokera kuva zimusangano ziguruguru riya raizivikanwa kubva kare nakare. Saka tava kuti kubva kubranch ward district province kusvika kunational taane makore atatemera kuti aya ndo makore anotarisirwa kunzi munhu kana achifanira kunge achipinda musangano anofanira kunge ane makore akati. Zvinofambidzana nebasa ratakaita paya pataimbokurukura chiti hatina kupinda mumaby elections nekuti takanga tichiita inonzi structures audit. Tiri kunatsa musangano wedu kutsvaka kuti redu ndavapi tipinde mugwara remusangano wedu weMDC. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatanga tichikurukura muzuva ranhasi. Nezvechatawedzera inamba kana kuti huwandu hwevanhu vanopinda mustanding committee. Standing committee inova ndiyo inoona maringe nekufamba kwemusangano zuva nezuva. Inova ndiyo inozopota ichimhangara kana kuti inozopa kuzivisa kudare guru reNational Council. Tawedzera vanhu varimo mudare iroro restanding committee kuitira kuti zvinatse. Taita kuti zvipe mukana kuti pakanga pasina umiriri hweva vakaremara, umiriri hwakakwana hwechidzimai, umiriri hwakakwana hwevechidiki, umiriri hwakakwana unotarisa mativi mana ese nyika, kuti kuno vanobva kumatibeleland, kuno vanobva kumanikaland, zvichienda zvakadaro. Tanga tichiedza kuti zvese izvozvo zvinatswe nekuti tinoda kuedza kugadzira utungamiriri hunombundira munhu wose. All inclusive leadership ndo zvanga zviri donzvo guru ratanga tichirangana nhasi pamusangano wedu.
Vanga vari mukuru muboka rekuburitswa kwemashoko mubato reMDC inotungamirwa nava Douglas Monzora vachengeta eguta vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti achiri kutsvaga vamwe vanhu gumi nevanomwe kana kuti 17 vanonzi vane chekuita nemhirizhonga yekumurehwa North, uko nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzakarohwa zvakaipisisa pamwe nekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF masvondo maviri adarika. Mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti vatatu vakasungwa kusvika pari zvino vane chekuita nenyaya iyi vakatomiswa pamberi pemataredzi mhosva. Vanyati vatiwo mapurisa ari kukurudzira veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa, vanhu vavanoziva kuti vane pfuti dzinogona kunge dzisina kunyoreswa. Izvi zvinotevera kukwira kwehuwandu hwemhosva dzinonzi dziri kufarwa munyika pachishandiswa pfuti dzisina kunyoreswa. Ngatinzwe hurukuro yataita navanyati pamusoro penyaya iyi.
Ndofa Commissioner General vakataura kutanga tichiita senior service Inspector Maso wave ava vakapfurwa naJackson Muveri musi wa13 January 2020. Kune vanhu vanenge vaine pfuti dzavo dzavasiri kuchengeta zvakanaka vopedzisira vadzibirwa zvoenda mhoko yematsotsi. Kune vamwe vanofamba nemotikari mudzimotikari nepfuti mudzimotikari dzinozobiwa futi nematsotsi. Kune vamwe vanoti hama ikafa havaendesi pfuti kumapurisa, asi mutemo munhu ngadziende kumapurisa. Kwozoita vamwe vanoda kusimagura pfuti mumabhodha. Zvinhu zvakawandisa izvozvo. Kwozoita vamwe vanenge vari pamabasa masecurity vanobirwa pfuti. Saka munofanira kuva zvinhu zvakawanda zvinenge dziri maoko emakororo. Asi tiri kusunga
tindiraona here pachidaidzirwa zvakare imwe Amnesty, nekuti tinoona kuti kwakamboitwa Amnesty asi kwakangowanikwa pfuti dzichisarendwa 538
chete. Nyaya iyo tinoisiyira kuna Commissioner General wamatanga kuti pavanenge vachitaura nemutungamiriri wenyika, mutungamiriri wenyika vachati imwe Amnesty ivepo here kana kuti kwete. Saka pari zvinezvi hatikwanisi kutaura kuti change iripo kana kuti change isipo.
Kwouyawo nyaya dzekusungwa kwevanhu, pane vamwe vari kuti mapurisa ari kunyanyosimbira kusunga vemapato anopikisa asi vebato riri kutonga vachiita misangano nguva dzavanoda. Munoti iwe semapurisa?
Vanhu vanotaura ikodzero yavo yekutaura, asi tikazivai kuti pakaitika ruzharo kwamurehwa takasunga vanhu vatatu vanosanganisira vamwe vane zvinzvimbo tavaendesa kumatare. Izvo zviri kutsvaga vamwe 17. Saka hatina watinombosarudza. Kana mhosva yaparwa yaparwa, chinoita pakuseneseta kwenyaya zvinodawo vanhu vanenge vachitiwo ndo vakakanganisirwa vabatsirane nemapurisa. Ndo zvinozviita kuti nyaya dzisandosanika.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vekumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union rakaita musangano nevamiriri vemabhanga veBank Employers Association of Zimbabwe nemusi wechina wekuzeya kuti vashandi vangavedzerwa mihoro yavo riini gore rino. Asi zvinonzi vashandirwi vakatsika madziro vachiti vanokwanisa kuwedzera vashandi vavo mari kamwe chete gore rino, izvo zviri kupikiswawo nevashandi. Mapoka maviri aya ari kutarisirwa kusangana zvakare nemusi wemuvhuro svondo rinouya kuti vaenderere mberi nehurukuro idzi. Taedza kuti tinzwe divi revashandirwi panyaya iyi, asi sachigaro vesangano rinomirira vashandirwi vasimba makombera vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatakavatumira. Tabata vapita mutasa avaimirira vashandi mumusangano uyu.
Ichokwadi tava nemusangano wekuti tichange kuongorora kuti gore rino zvarinotanga vashandi vachanga vachitambira mari dzakamira sei. Sezvatinoita makore ose kuti panotanga gore tinoungana tichibvumirana kuti zvinhu zvafamba kubva gore rapera, mitengo yakwira, asi mari yavanotambira yaramba ichingodyiwa. Saka ndidzo nyaya dzatanga tichikurukura tiri pasi peNational Employment Council yekumabhengi nevatinoshandira.
Saka zvii zvabuda mumusangano iwoyu vamutasa?
Takachamadzwa navatinoshandira vachiti vanoda kuti vashandi vawedzerwe mhoro yavo kamwe chete pagore. Isu takatarisa mamiriro akaita kunze kuti mitengo iri kukwira zuva rimwe nerimwe, zvinhu zvese zvazvo. Uyezve takatarisa kuti nyika yedu haina kugadzikana, upfumi hwenyika hauna kugadzikana, mari yemuno iri kupera simba zuva rimwe nerimwe, mainterest rate akakwira zvakanyanya. Saka hazvikwanisiki kuti munhu awedzerwe mari yaanotambira kamwe chete pagore. Tanga tichivabvunza tichiti, imi ndimakafunda, munoona zvichikwanisika here? Havasi kutipa mhinduro, asi vari kusimbirira nyaya yavo yekuti ngaawedzerwe mari kamwe chete pagore.
Ko, makore adarika maimbobata sei nyaya iyoyi vamutasa?
Isu takagara tapfuura zvekuwedzerana mari kamwe chete. Gore rakapfuura tainegosheta tichiwedzerana mari pakota imwe neimwe.
Saka imi sevashandi, imari yamuroda kuti munge muchiwedzerwa nayo?
Takagara taonesana kare nevatinoshandira kuti nemamiriro aita kunze hazvichakwanisika kuti vanhu vatambire mari yemuno, asi vanhu vanofanira kuti mari dzavo dzive dzemari yekunze kuAmerica. Tichitarisa kuti vanotambira mari iyi, munhu wepasi taiti isu anofanira kutambira mari inoita 636 American dollars. Iyi mari yatakambenge tichitambira kumashure uko muna 2018 zvichidzoka. Saka takati dai matidzorera pamari iyoyo, zvoreva izvo kuti kana mari yemuno ikapera simba, asi mari inotambirwa nevashandi haichaperi simba.
Saka zvii zvazosungwa mushure memusangano uyu?
Tawirirana kuti tombotura mafemo, tombozeya tichitarisa nekuongorora kuti zviri kutadza kuwiriranwa ndezvipi, uyezve kumbodzoka kune vanotituma vatinomirira vashandi nevanotumawo avo vatinotaura nawo vashandirwi. Asi todzokazve musi wemuvhuro tichiedza kuti tione kuti nyaya tingaitseketudza sei. Saka ndopatichiri.
Vanga vari vaimirira vashandi mumusangano nevemabhanga vaPeter Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Thank you.
Gurukotara zvemari muAmerica amai Janet Yellen nasi vabatsira kuwambwa kwechirongwa chitsva chekuiswa kwemagetsi kumaruwa muSenegal. Icho chichasvitsa magetsi kuvanhu zviuru mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 350,000 panguva imwe chete chichiwanisa vanhu mazana mashanu mumatunhu gumi nemana mabasa muAmerica. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mushanganya wewe Studio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Edna Madondo vanova ivo chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara muSouth Africa. Tichange tiri kunzwa zvavari kusangana nazvo semudzimai imomo muSouth Africa gore rino ra2023. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Madondo. Mungatitsananguriro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo semudzimai?
Gore rino iri igore rakatumera vanamai, nokuti igore risinogadzikana, risigore rakariri raita tinogadzikana muno muSouth Africa nenhau yemapemit.
Zvakamira sei panyaya iyoyo yemapemit?
Nhau yemapemit haasi kurinyuwa. Hongu maagenda aripo, maagenda ari kumiririra vanhu, asi hazvisi straight kuti hongu unogona kunobhadhara mari, asi iyo government pachayo kana ichitaura kuti kana usina maqualifications aya hauwani pemit. Saka unogona kuti kungorasa mari futi paunoisa mari kumaagenda. Saka kusvikira pana June apa tete atosvika panguva yakaoma kuti zvei zvakudhipenda nemurungu wako waunoshandira kuti anoramba achikuda here, because vazhinji tiri kuperegwa nemapemit muna June.
Maagenda aya ari kuti ari kubatsira vanhu vanenge vari kuti zviri kufamba sei, vari kuita sei?
Maagenda ari kuti ari kubatsira vanhu nemari yaunobhadhara senge 1500 wabhadhara mari iyoyo, voti wofira mafomu acho avanokudza kuti wofira mafomu, vozokudza kuti zvokupindura kuti inenge aceptwa here zvaunenge wakataura. Asi iwewe ka sekuziva zvakangotaura government yeSouth Africa kuti chatiri kuda tiri kuda maskills asimo muno muSouth Africa. Kanengati domestic worker, vanhu vamuno muSouth Africa vanogona kuita domestic worker. Maticha vanenge vatotarisa kuti isubject ripi rinonetsa mumaschools. Kana riri subject rine maticha ari munomu emaSouth African, hapana paunowana permit. Kana ari mageneral hand, hapana paunopiwa permit iroro. So mapemits ari kupiwa mabasa anonetsa munomu asingakwanisi kune vanhu vakawanda, vanhu vari munomu South Africa. Ndo mutemo uripo.
Zvamira zvakadaro, imi muchaita sei manje, uyezve magara kwenguva yakareba sei imomo muSouth?
Inini ndava ne10 years ndiri muno muSouth Africa. Inini ndakazvimirira ndega, ndisingamiri mamwe madzimai. Ende chekutoti kutotanga kutoendesa zvinhu mumusha, kutsvoka pana June usara usina kana chinhu, kana ona zvisingachaiti wopinda murodhi woenda kumba.
Makatomboenda here kumusha kuti munoona kuti kwakamira sei, kunodzokeka here? Nekuti mamwe madzimai ari kuti takasiya zvinhu zviri manyama amire nerongo.
Ndakabvako kumusha zvinhu zvakaoma tete, handisingati zvinhu zvakanaka, asi hatina zvatingaita. Chongunojairanawo nevamwe vari ikoko, zvinhu kumusha zvakaoma. Dandiriko December chero chokutengesa chaiko, munhu wese anongotengesa. Kana nyika ichingoti munhu wese anotengesa, hapana business kwarinoenda. Vanhu ngavaende kumabasa, vanotengesa voita vashoma, ndokuti business rekutengesa risimukire.
Makanga makatakurawo zvekunotengesa here, zvakafamba sei?
Ndandakatakurawo zvanda, ndakatakurawo zvishoma hembe sandakanozamawo kutengesa, asi handina mbotengesa because maprize ariko kumusha akangofanana neandakatenga nawo munhu. Saka unotoshaya kuti kuri kuzviodherei kedza kuri nani, because vanhu vari kutengesa kumusha vari kuhodha mutown, maprize acho ari kunohodha neakafanana neari muno.
Semudzimai mungati imi munoona remangwana rakamira sei?
Inini semudzimai ini ndiri kutoti eno zvatiitira zvakanaka, taonawo mabasa kumusha, takwanisa kugara nemhuri. Ndozvo handinochemera kuti mabasa akawanika tikadzokera kumusha tikanogara nemhuri. Ndoona zvakanaka, chero vari kumusha vacho havasi kukwanisa kugara nemhuri. Ndo dambudziko rinanamai futi vari kumusha. Ndosaka vana vazhinji mazuva ano vachisvuta, vachiita misikanzwa, vabereki hatichakwanisi kugara nevana, tangofunga mari. Saka ipapo kana government yedu ikanaka, handidzi chombo changuwe ugranevana munu kwa inda kubasa wadzo kombo changuwa nevana because teme andaka wana panguwe andi andi kwa Zimbabwe panama ivano budana siti pachumukira kumaketi kundotengesa kujoka mumba kujoka na naini saka nguwa ne mwana una pewoje noto kutuwa wani ete oto jiborara mangwana kutuwa mga na siti zota mbuzikura andaka wani
Nguva yedu ndiyo yaisa shanje. Tinokutendai amai Edna Madondo. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda Marvelous. Iyo zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemukuru wesangano rinorwira kodzoro dzevanhu reZimbabwe Divine Destiny, Bishop Anselmo Magaya, tichitarisa kutyorwa kunonzi kuri kuitwa kodzoro dzevanhu munyika.
Zvinoshuvisa zvonga ndezvekuti hurumende yeZimbabwe inotungamirirwa naEmmerson Mnangagwa yasvika pachinhano chekuva neutsinye hwatisinganyatsorangarira kuti hwakamboitika here. Havari kuviolata mafounding principles enyika yeZimbabwe kurwa kwavakaita hondo. Ini ndinorangarira ndandiri chikomana chidiki tichitomanikidzwa kuenda kumapungwe vachitidzidzisa nyaya dzekodzero dzevanhu uye kuti vari kuda kurwira Zimbabwe ine vanhu vakasununguka kujoina mapato avanoda nokuvhotera pavanoda. Izvi ndozvinhu zvava kupwanya nokupwanya kunotyisa uye kunotseresa. Saka tinoshuwa chose tinonzwa kusafara nokuda kwemaitiro akaita saiwayo.
Ndepapi chaipo Bishop Magaya pamungati pari kushikorwa kodzero dzevanhu nehurumende, nekuti tinoona kuti vanhu vari kusungwa votopiwa mukana wekuenda kumatare edzimhosva vachinozvidefenda ikoko.
Bodo, zviri kuitika ndezvokuti chokutanga vanhu vari kutyorwa kodzero dzavo nekuti zvavari kusungirwa zvacho in the first place hazvifaniri kunge zvichisungiswa. And munorangarira kuti vanhu veZANU-PF nevanovatsigira vanogara vari pamuzinda weAmerican Embassy vachidemonstrata against my sanctions. Asi vamwewo zvavo vakada kudemonstrata vachienda paparliament paya vanorohwa zvokurohwa zviya zvo. Saka ipapo vanhu vari kutyorerwa kodzero dzavo vemaoppositions vari kurambidzwa kusangana veZANU-PF vachisangana pamadiro. Uyezve tiri kuona kuti kunyange zvazvo vamwe veZANU-PF vachitaura mashoko eviolence akaita sokuti pasina chamisa uye ngaafe vanhu vava vachisungwa. Asi vanhu vakaita sana Job Scala vachisungwa. Uye chimwe chiri kuitika ndechekuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa pakuti havasi kubvumidzwa kubhadhara mabills nenguva, zvekuti sei takatarisana nenyaya yaJob Scala nevamwe vakamboyawira vari mujere. Saka kodzero dzevanhu dziri kutyorwa dzakawandisa.
Kune vamwe Bishop Magaya vanoti vamwe muZimbabwe vanoshandisa nyaya yekodzero dzevanhu iyoyi kutyora mutemo, vachiti vakatyora mutemo wobva vati ndo vatyorerwa kodzero dzavo. Munoti iwo?
Aya manyepo, ngavatange vatyora mutemo wacho vozosungwa, kwete kuti kusungirwa kuti vanga vachazotyora mutemo. Ndiri kunzwa kufiriswa chaizvo nezviri kutaurwa kuti vanhu vakasungwa kubudiriro vakaita musangano nechinangwa chokuda kukonzeresa violence. Fazira sei kuti zvindo zvauruda kuita izvi. Varegerei kuti vanhu ava vaite zvavari kuita kana vachinge vakonzeresa violence, kana vachinge vatyora kodzero dzavamwe then vozovasunga. Saka iwayo inongori pretext yokuti vanhu vaite violence nokuvioleta kodzero dzevamwe.
Totarisawo nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu repreliminary delimitation report. Tiri kuonawo kunge risiri kuita kuti vanhu vange vachiwirirana kubva kune vemapato ezvematongerwo enyika, vanoongorora zvematongerwo enyika, pamwe chete naivo vezekiwo vane zvavari kutiwo isu tinongozviita nekuti ndo zvatinopiwa nemutemo, asi vanhu vasiri kuwirirana nazvo. Munoti?
I think gist yenyaya yawabvunza yakamira so. Vanhu vasiri kubvumirana pamusoro preliminary report zvikonzero zvavo zvakasiyana. ZANU-PF haisi ready for elections. Saka varu kuda kushandisa varo iri kuti varati the state of unpreparedness. Kuti varambe vari mukutonga kana kutungamirira. Ndio makachoona kunyangwe vamwe ve MDC ava vana Douglas Monzora ne uyu MP wavo aitaura akasimba chaizvo. Unotorumukana wokuti varamba vachingori kuparlament davanozva kuti nguva pakati maelections vanodyiwa nokudyiwa kukuru. Whereas vamwe vari kutonyatsoona kuti iri report iri riri kupa favor kune vamwe. Saka vanhu ndiri kuona sokuti vari kutrepwa nesystem sokutrepwa kwavakaitwa 2017 musi wa 18 November wokuti muri kukokorodzwa kuzobvisa vamugabe asine zvikonzero zvakasiyana vamwe vachiita kuti ivo vagova nemukana wavo. Ndo chete nyaya iri kuitika. Pane nyaya yokusava nechokwadi. They are using facts in order to advance my ill intention. Vari kushandisa chokwadi kuti vaadvance vanyika.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny vaBishop Anselmo Magaya vari parunaro Kentucky muno muAmerica muchirongwa chedu upenyu hwedu. Munhau dzemitambo, zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira zvapindawo pamusika kurwira kutenga vatambi vatsva zvichirwisana nenguva yekuvharwa kwemusika wevatambi uyu. Michael Okariati anotipa nyaya iyi.
Cape United Chicken in FC Platinum zvabatanawo nezvimwe zvikwata kurwira kutenga vatambi vatsva pamusika zvakatarisana nezuva rekuvharwa kwemusika wevatambi uyu. FC Platinum yapinda mumba meDynamos Dr. Jarison Selemani pamusoro pamichengwenya uyo yatora kuvavatidzani vayo veTriangle. Asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vaMaxwell Matonzi vanoti zvikwata izvi zvinofarira kusiyana nekatsika kekuti gore negore vatambi vamwe chetevo ndivo vari kubva kuchikwata ichi vachienda kune chimwe chikwata. Vanoti izvi zvauraya nhabvu nekudzinga vatsigiri kudzinandare nekuti hapasina zvitsva zvavari kuona.
Ikona zvikona zvinyuwana ndonyaya iripo kunyanya iyo. Kwata kuti tanzwa kuti hadhiraivhi repu akukwakati munhu atakaona kubva kuhaumenieri.
Maonero aya auyawo panguva iyo Rodrick Mtuma uyo akatambira Dynamos muna 2014 akazoenda kuCapes United Highlanders neLupopo yekuDRC adzoka zvekare kuDimbare. Zvasanganawo nemashoko ekuti Simba Bora neManika Diamonds dziri kurwira kutenga Divon Chafa weCapes United uyo akatambira zvekare Dynamos FC Platinum ngezi Platinum Stars uyezve adzoka kuCapes United kechipiri. Asi Highlanders yasiyana nenzira iyi mutauriri wechikwata ichi Muzvare Nozi Maposa vachiti ivo vatenga mutambi wechidiki Calvin Chigonero kubva kuTalent Vision. Pamusoro pezvo vanoti mwaka uno Highlanders iri kusimudzira vatambi kubva muchikwata chayo chevadiki vachiwedzera ivo kuti mutambi Jilen Nyati atokwidziridzwa kare. Asi zvimwe zvikwata zviri mumagariro azvo emazuva ese zvichibuda izvo kuti Dynamos yatorera Black Rhinos Cape mudera masvondo mashoma shoma vachangobva kutora Eli Ilunga kuchikwata chimwe chetecho. Vavatidzani vavo veCapes United vawedzera Admiral Matope naInnocent Zambezi pana God Knows Murwira uyo vakatambidzwa neDimbare pasina muripo. Chicken Inn iyo yave nemurayiridzi mutsva Prince Matore iri muhurukuro yekutenga Emmanuel Mandiranga kubva kuCapes United. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera. Regai tibotarisa musoro yenhau zvakare. Mapurisa anoti achiri kutsvaga vanhu gumi nevanomwe vane chekuita nekushungurudzwa pamwe nekurohwa kwenhengo dzeCitizens Coalition for Change kumurehwa North. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gaino kuMede Saidi.